Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, Gumiguru 23, 2022. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rochema chema kuti
taenda mutangoma under extreme violent circumstances. Aitika mhiri zonga isati yamboonekwa ndosaka vezvanhu vachiti hapati kuenda kuchakuita zveviolence nezvimwe zvese kuchibvira vanhu.
Asi bato rezanu PF rinoti
yangu nyaya yekuti toita seitarohwa vanowana nechikonzero chekuti vaone kuti vacho vabatane nyadzi kutanga nyadzi hapana chinhu vakarohwa.
Zanu PF inoti ZESA inoti vanhu vanofanira kutanga kubhadhara mitero nemadhora ekuamerica kana emunyika. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League nhasi. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti bato rezanu PF ndiro rakakunda musarudzo shanu pasarudzo nhanhatu dzemakanzuru dzakaitwa munyika nezuro kunyanya kumaruwa. Sarudzo dzemabai elections dzakaitwa kubuhera Rural District Council Ward 24, Guruve Rural District Council Ward 4, Insiza Rural District Council Ward 4, Matobo Rural District Council Ward 2, Takawira Rural District Council Ward 6, Nemutare Muguta Ward 18. Izvi zvakatevera kufa kwemakanzura aimirira nzvimbo idzi zvikuru vebato rezanu PF. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wezanu PF vaChris Mutsvangwa.
Tiri kufara zvachose, tiri kupembera kuti mabai elections akaitwa matanhatu, zanu PF yakabuda zvibodzwa zvishanu. Zviri kuratidza kuti maseenzero ari kuita president siku nesikati vachitaura kuti vada kusimudza ikonomi yezimbabwe zveupfumiso yezimbabwe kuti tiende pane chidanho chekupunduka. Zvatambirwa neruzhinji rwezimbabwe vachiona nzira, vachiona madhamu. President vadzosera tariro ramangwana akanaka kuvana vezimbabwe. Saka izvi zvaakuita kuti vanhu vazhinji vadzoke kubato ravo rakavasunungura rehondo rezanu PF. Zvimwezvo iri kuratidza kuti vachamisa nepati yavo yemunhu one inenge secret society isina kana matracture kana isina organization.
Asika iwo veTCCC ambassador Mutsvangwa vari kuti zanu PF yaishandisa mhirizhonga kuinsiza nekumatovo uko zvakavavhiringidza kutsvaga rutsigiro.
Uri magariro avo. Chinhu chinonzi election kwavari ndeyekuti ndavavahwina chete. Kana vakenge vasina kuhwina vakutoti votowana chekunongedzera mhirizhonga yacho. Kana uchinzwa kuti inoenda kuti mapurisa vanenge vaine maonero avo ekuti zvakambofamba sei. Asika hazviiti kuti munhu apinde mubhusi paine munhu ari akamubatira pakatwa pamaoko ake. Munhu anopinda mubhusi kunovhota ari wega. Saka kana aine shungu yekuti ndaitwa yekushungurudzwa angatiratidza izvozvo nekuvhotera patirato raari kuti ari kurambidzwa. Saka yangu nyaya yekuti toita seitarohwa vanowana nechikonzero chekuti vaone kuti vacho vabatane nyadzi kutanga nyadzi hapana chinhu vakarohwa.
Asiwo vakakunda kakudhorobha hapasi kuratidza kuti pane dambudziko here kuna 2023 mubato rezanu PF kuti rikwanise kukunda mumadhorobha marinowanzokundwa nevanopikisa.
hatiri kupikisa zvacho kuona mavhoto atakuwana mumadhorobha ati kurei saka muna 2023 zvimwe zvizhinji zvacho zviri kuitwa napurezidend zvekuti madhorobha ave nemvura ana muchadezi dhemu kubhuruwayo nezvimwe zvakawanda zvekudhosa kuti mataundi ave nemabhizinesi nainvestors kuchiuya vachidaidzwa napurezidend anda open for business zvinoreva kuti vei mumadhorobha vanga vakashungurudzwa nemasanctions kubvira 2002 vaakuvhurika mameso vane madivhurike madziso misi mumwe chete asi tiri kufara kuti mumadhorobha tine ndima yatiri kuratidza kuti ichatinakira mumaelections a 2023
mutauriri webato rezanu pf vachris mutsvangwa vachitaura vari parunare muharare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa recitizens coalition for change vaostalo siziva
chekutanga tiva kutenda ruzhinji rezimbabwe inpaticular vanhu vekumatopo kuinsiga kuguruve nekumanikaland nekubhohera nekuchirumhanzu nekubuda vachida kunotivhotera vachiratidza kuti vane rutsigiro rwemovement yavo idzva yecitizens coalition for change zvanga zvisiri nyore munozviziva kuti taita maelections anga ari so violent anga ane rutsigiro rwakawanda rwanga ruchirongwa nezanupiefu tichibva kumuharare vachidiploya vanhu kuti varove vanhu nekutyizira vanhu saka vanhu vabuda vaita brave up against all odds bandiko zvinoratidza kuti CPC yaita mafootsteps in different parts of the country in particular kumaruwa
asvika vasiziva vamwe vari kuti ivo zviri kuratidza kuti bato renyu riri kutatarika kuti riwane rutsigiro kumaruwa uko pachitariswa mavhoti amakawana nezvakawanikwa nezanupiefu
izvozvo zvinotaura nevanhu vasinganzwisisi maelections patten chekutanga ndechekuti bielection vanhu vanobhiliva kuti haina zvainotsvidza saka bielection city memorial ine apasi ruzhinji revanhu harikuti because vanobhiliva kuti haina zvainotsvidza chechipiri ndechekuti taenda mutarudzoma under extreme violent circumstances paitika mhirizhonga isati yamboonekwa ndosaka vezanu vachiita vatiri kuenda kutira kuita zvevhaiolensi nezvimwe zvese kuchizira vanhu chechitatu chiri kuwanikwa ndechekuti taenda musarudzo tikusii movement idzva zviri kuratidza vote share yedu ndo yaincreasa kana tichicompare the vote share of the opposition in particular kumatopo nekuti 5 of my 6 acres angari yezanu p f 1 iri yeopposition tagona kuhwina yangari yeopposition tikaincreasa vote share kumatopo tikaincreasa vote share yedu extremely so kuincreasa takaita tambudziko yes kuguruve ndo kunofanira kushanda
asika vamwe vari kuti bato rezanu p f rikaona kuti zvekutyisidzira vanhu zvinoshanda ndo zvarinoramba richiita imi muchaita sei kuti vanhu vasatyisidzirwe
patikuenda apa nyaya yekutanga inofanira kugadzirwa inyaya yemaripoti chechipiri ndechekuti patikuenda hapana anogera vasipo nyaya yemhirizhonga masirigopisu tikugadzira kuti timeke sure tinodzivira mapita bhazatai so that we can protect our people from our community. Nekuti hatitarisiri kuti ZANU-PF yoramba ichitsvidzira vanhu nekukuvadza vanhu.
Mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa Recitizens Coalition for Change vaostalo siziva vari parunare muharare. ZESA yazivisa mubepanhau recent mail kuti ichange yave kuti vanhu vabhadhare nemadhora ekuamerica pamwe nemunyika pamutero yavo yemagetsi izvi zvinopesana nezvainge zvichikurudzirwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa negurukota rezvemari vamutuli ncube zvekuti mitero yose ibhadharwe nemari yemunyika chete ZESA iri kutadza kubhadhara zvikwereti kumozambique south africa nezambia zviri kupa kuti idzimire vanhu magetsi ZESA inotiwo vanhu vari kubhadhara mari shoma zvikuru munyika makambani kutanga mwedzi uno anonzi nezesa akatotanga kubhadhara nemadhora ekuamerica kuedza kugadzirisa dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze
sekuziva kwenyu pakaiswa pakatarwa mitemo yekuedza kutsikanisa mari yemuZimbabwe maringe nemari yekunze munana April pakaita nyaya yekuti mari yemuZimbabwe yanga isingachawaniki maZimbabwe dollars anga asingachawaniki munyika saka zvakatoita kuti kana makambani chaiwo anga achida kubhadhara vashandi vavo vatange kutsvaga vachishandisa nzira dzekusanganisa mari yekunze kwenyika yekuAmerica kunyanya neyemuZimbabwe yavanenge vainayo kuti zvibatane. Saka naizvozvo pane zvino ndo zviri kutoitwa muchiziva muchayeuka kuti hurumende yakatokwidza yavari kuti alaunzi yemasibal servensi yemari yekunze kwenyika yaapa $200.
Ko kumakambani ehurumende zvanga zvichifamba sei?
Saka dambudziko ranga rine maparasitos ndeyekuti nokuda kwekuti mapazi ehurumende amanipidza kuti vasaite sezviri kuita mabhizinesi mamwe nekuti mabhizinesi mamwe akatanga 2020 kutara mitengo yavo nemari yekunze kwenyika neyemuZimbabwe zvakare. Saka zvichireva izvo kuti mabhizinesi anga akutowana nzira dzekuzvigadzirisa zvokuti vasarohwe nekurasikirwa nevhalu yemari yavo yemuZimbabwe nokuda kwekuti vanga vave kuita blended approach. Saka nokudaro maparasita nekuti vanga vasina nzira dzekudaro semapazi ehurumende vanhu vainge vasira mari dzavo dzemaZimbabwe dhorazi dzavanga vachiziva kuti hadzina zvadzinotenga kumapazi ehurumende nemalocal authorities.
Zvakakosha sei kumakanzuru izvi Dr. Kanyenzi?
Muchaiuka kuti malocal authorities kunyanyanyanya anga akutovhara kana mahospital maclinics avo vachiti havasisina kana vashandi vari kutiza nemweya yekuti mari yavainayo yakanyanya kuita mari yemuZimbabwe dhola isingagoni kuchengetedza uremu hwemari.
Zvingavabatsira sei zvesa kuti iwane iyo mari yekunze ine mamiriro akaita zvinhu pari zvino?
Zvesa sekuziva kwenyu zvinhu zvavo zvinhu zvakawanda zvinototengwa kunze kwenyika nekudaro matambudziko atanga tinawo ayekuti michina yavo yangokunzika ichiedza ichitadza kusumudza magetsi zvaita kuti vanhu vagare vari muredshedding. Zvimwe zvezvinhu zvinouya nokuda kwekuti vanga vasingagoni kusumudza mari inoita kuti vagone kutenga mishina inovabatsira kuti vakwenye magetsi.
Asi kana takamboona iyo hurumende ichiti iri kuda kusunga vekanzuro yeHarare nekuda kubhadharisawo neiyo mitero yekunze, vamutuli navamunangagwa vachimbobuda vachiti vanhu ngavabhadhari nemadhora emunyika chete ndokuti dhora risimbe,
ivo vanenge vachivatoona kuti zvazvimara zvazvinoreva izvi zvaangofanana nezvaitoitwa kare zviya zvokuti mapazi ehurumende aibvi atane mitengo iri pasi pemitengo inoita kuti vagone kurarama. Maprizes yavo anga asiri parecovery rate. Saka ndo zvinhu ingamupiko zvinouya yekumbunikidza vanhu kuti isu tichinatoziva kuti dhora remuZimbabwe harina charinobatsira kunyanya pakuchengetedza uremu hwemari. Inimombunyikidza mapazi kuti agashire mari iyoyo munenge matova itakafira mberi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vanhu vemuSouth Sudan vanoda rubatsiro rwechimbi-chimbi sezvo nyika iyi yatarisana nedambudziko remafashamu emvura iyo iri kunaya zvakanyanya kwemakore mana adarika. Nzvimbo dzakaita seUnity State, Warrap, Upper Nile neJonglei dzinonzi hadzisi kusvikika nekuti hadzisikusvikika kuti vanhu vapiwe rubatsiro nekuda kwemafashamu emvura. Ukraine inoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nechidimbu kana kuti 1.5 million vasara vasina magetsi munyika iyi mushure mekunge magwenya emagetsi abhombwa neRussia ichishandisa ndege dzemhando yemadrones dzinonzi dziri kubva kuIran. asi mutungamiri wenyika yeUkraine Volodymyr Zelensky vanoti Ukraine yave kukwanisa kupfuura mamwe madrones aya. Mashoko ari kubva kumunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko anoti muzukuru wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa anonzi Yasha Mafidi Ashaya. Yasha angaine makore mashanu ekuberekwa ari mwana wemwanakomana waMnangagwa anonzi Sean Mnangagwa. Anonzi afira muchipatara chemunyika uye hachina kuziviswa kuti chipatara chipi. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nhau dzevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndoitwa Olin Makoni, ndichizvarwa Chokwari Chatoka Muziki, ndinosikana ne23 ndichikutadza International Marketing University of Technology. Asi zvakare ndinoita zvekuchengeta nyuchi, ndinotengesa huchi uye ndinodzidzisa vanhu kuchengetedza nyuchi, kutatu kutanga maprojects acho nekugarisana nadzo. Ndinoita zvakare madhiri nezvao zvira kuti ndinoita zvekubvisira nenyuchi dzinenge dziri masini kana kuti dzinenge dzichiruma vanhu dzichinyisa vanhu. Ndezvimwe zvandinoita.
Zvekuchengeta nyuchi izvi makazvitanga riini chaizvo?
Ndakazvitangisa ndakazotambisa pejesi yacho muna 2020 munguva yecovid mushure mekunge tandatamiswa kuita mapati yamutosaka ndakatanga kuita nchizo kuti ndikwanisi kuona kuti ndichinyidze mari yefizi saka ndikokuta miandataizi ndakapedzera pazvinyuzito technology ndivo vakandipa mukana wekuti ndipe pejesi kuti ndione nzvirivitsi.
Asi nyuchi hadzisi dzekutamba nadzo ka muzvare Olin, munozvikwanisa sei? Hamutyi here?
Kani nyuchi nemhuka inotoda kuzvinzwisiswa. Inini ndinewo chipo changu nacho zvandokwanisa kunzwanana nadzo. Ndinogona kuchisvika svika pambuko ndokwanisa kutoona kuti idzi dziri kurwara kana kuona kuti dzadzirini notonzwisa kuti idzi dzinoda kushandisirwa hupi, dzimwe hadzidii, dzoda kumirirwa kuti dzidzikane zvendo zvakadaro. Asi hazvo ipapa pandobvumirana nenyuchi, chinhu chinotyisa zvisingaiti. Nyuchi dzinotiuraya. Asiwo zvaanofanira nekuti kune vanhu vanotitaura nenyoka, muchitamba madzanyero kurova chido zvamubingoro kuti ndinyereko renyuchi.
Kazhinji tinongoona kuti vanhu vakangoona nyuchi vanenge vakutoti ngadzife sezvinongoitwa nyoka, semuenzaniso wamapa kuti ikangoonekwa itotonzi yakufanira kuti ipondwe yototemwa temwa musoro nematanda. Sei zvakakosha kuchengetedza nyuchi?
Zvakakosha kuchengetedza nyuchi nekuti zvakafanira kuti nhasi tikati nyuchi dzese hapasisina muZimbabwe. Tinongo tira mazuva matatu chete kuti munhu wese asi nendaa yekuti zvinhu zvese zvinotodhipenda pane nyuchi. Zvingava zvinocherwa, zvingava miti yedu chaiyo, kana zvirimwa zvese zvinoitika kuti zvirarame zvinotoraramiswa nenyuchi. Zvimwe dambudziko ratakuita muAfrica nderekuti dzimwe nyuchi dzacho dzinokuromesa kugadzira huchi kana tatinoti maoriginal species acho ava kutoita extinct nenhau yekukura kuri kuita matemperatures. Saka munotoona kuti we are running out of the honey bee, the bumblebee nemakiller bee. The honey bee yakutowanikwa in less than 10 countries in the whole of Africa. Saka patiri kutoita kuti tikachengetedza nyuchi zvinotibatsira pakuti isusuwo tinochengetedza zviwanikwa zvedu kunyanyanyanya mavegetation ndechekutanga. Techipiri ndechekuti inini ndakatoita neprojekti ndikaona sekuti tichatibatsira kuchengetedza matsango edu seZimbabwe. Izvozvi tikatarisa nyuchi yedu kabvitobvako ndiyo cash crop. Asiri cash crop kudaro gore negore miti iri kutemwa yakawandisa ende miti iri kutemwa kazhinji kacho mumagandi sekuti anoda mudzani yanyi kuti azomachi azokure zvakare. Zvobva ipapo sekuti yacho painotengesa hatisiri kuvarimi tinoisapurise.
Munorevei mungatsanangura?
Munhu ari kutenga ndianotisurapurise. Saka ndinoona tipaizi yefodi rapamwe pacho itori $2.60 per kg. Asi tiri kuti kana tikarima huchi mukoko watoisa nhasi uchaisa taitiri dziripo papaitiri dzizvazvitatotemiminyuchi ndechekutanga. kuchipindi kwatinenge tichitumbisa mushanda zvakamba mushanda semushonga mushanda semafuta sezvipo saka makichacho haipiri zvekuti tingatarisa kenjiyo huchinogona kutitengesa kutangira pafodhelaiti ekeji kana yatichipisa kunobuda kunosvika kutendelaiti ekeji saka chinhu chakosha kuti titochengetedza nechinhu yekuti ndo ndinonese kuti ndiyo dhomesi peji dzichaita kuti nyika yedu ikwanise kuharvesta foreign currency yakawanda idzinext cash crop yaonerandine zvinoita uye mukazvikarisisa kana tikakurudzira munhu wese kuti ave achengeta nyika iye zvizvi ndiri kumhanya nedambi rekuti everyone should be a beekeeper
munenge muchizviita seizvi
yekuti ndiri kupinda macommunities akawanda ndichiti munhu wese nyange pauriwa unomukokoyemunhu izvi tokuzviitirei nyange dorikadzida kwentiti dzesingazivi ini tinodzitora todzidhomesticata toindisira kunenzvimbo dzakaita sanahuru ngekuti tokakutora miti kana vanhu vakakwanisa kuona masango avo akatakura miti kadi dzinova dzinovapa mari dzinovapa huchi vanokwanisa kuti kutochengetedza masango avo notarumisa kuti ndomune upfumi hwavo saka ndomise kuti kuti tochengetedza zvirimwa zvedu tofanira kuwedzera upfumi huno mukati meumwe upfumi ndiko kuti tiuchengetedze
saka vanhu vanenge vachida kubatai vachida huchi vachida kubvisirwa nyuchi vanokubatai papi chaizvo
vanondibata panhamba dzinoti 0774549264
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare Olin nekupinda muchirongwa chedu
vateereri musakanganwa kuti tichaenderera mberi nehurukuro yedu namuzvare Olin Makoni svondo rinouya pachirongwa chino
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu
iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa nyaya dzechitendero kana kuti religious forum
vadiwa vatereri ndinokuchingamidzai nemufaro muchirongwa chezvechitendero takanzwa tsananguro pamusoro pevafi vanonzi vatotaura zvido zvavo kuhama dzavo pasi rino nhasi tine imwe zvetsananguro inobva kuna mufundisi David Simango baba Simango taurai tinzwe
yevo ibaba Wande baba mativenga vanobvunza mubvunzo yavo yakanaka ya ingada kuti itsanangurwe nezvazvo chokutanga chandoda kuti ndiratidzane nemi baba Wande ndechekuti muchikristu zvinoti siyanei hatimbovonai vanhu vakafa kuti vanhu vakafa vari kupi tikaenda kuna Ruka chapter 16 paverse 26 bhaibheri rinotsanangura richiti apa handi Jesu Kristu wakanga achitaura pamusoro pevanhu vakafa apa vanhu vari kutaurwa panapa vakatofa kudhara saka imweya yavo manje yava muupenyu humwe upenyu yahutinoti kunyika dzimu
mufundisi zivisai vateereri tsananguro yenyu
Jesu unoti pamusoro pezvizvi pane mukaha pakati pedu paverse 26 mukaha mukuru wokuti vari kuno havagoni kuenda uko kana kuti vari uko vagone kuuya kuno nekuti pakaiswa mukaha pakati pavo kuti vasaenda kunzvimbo dzavasingatenderwi saka uyu waitaura jaya mupfumi akabvunza kuti zvino ndingaitavo sei ndine vanun'una vangu vakasara vashanu ndinoda kuti vaparidzirwe tumai Razaro ikoko amuke kuvakafa aende kundoparidza ikoko kuvanhu vakatsara asi Abrahama unoti hazvigoni chiripo ndechekuti unotofanirwa kunzwa vari kuparidza ikoko vana Mozisi variko navaprofita variko ngaaterere vapenyu variko panyika ipapo
Reverend Simango Jesu anotii uye anozvitaura papi
zvinotiratidza kuti vanhu vakafa pane nzvimbo yavanoenda havagoni kuuya kunyika yavapenyu vachizodhominata munyika yavapenyu kana kuti vachizoshanda munyika yavapenyu vachizotaura zvavanoda munyika yavapenyu vakafa vanoenda kunzvimbo inochengetwa vakafa ende havagoni kudzoka kuti vazotaura navanhu panyika pano saka mubvunzo mukuru ndewekuti ko vanhu ava vanotaura chokwadi chokuti mapfupa angu ari papa paendai mundofukunura mumatore mugotora netsvimbo yangu vanenge vakaita sei chokwadi chavanotaura ichocho hachifaniri kutikashamadza kana kuti tivhunduke nacho nokuda kwokutiko mweya yakaipa inozivawo kekare upenyu hwevanhu vapenyu kana vakange vafa vanhu vaya vaya mweya haifi inoramba iripo
mumaonero enyu zvinotiratidzei izvi mufundisi?
Deno vano vakafa vachidzoka nevaya vaya vakaurawa vasina mhosva nevakapondwa vasina mhosva panyika pano, vanhu vese vavo vaine mungava wokudzoka panyika pano. Chokwadi chokwadi pakufunga kwenyu, mungadai nyika ingadai ichifambika here? Nokuti kune vanhu vakapondwa vakawanda vasina mhosva, vakapisirwa dzimba vasina mhosva, vakaparadzwa vasina mhosva, vakaurawa nedzimotikari vasina mhosva, vakaurawa negungwa vasina mhosva. Saka denu kuri kuti pano mukana wokudzoka. Hamufungi kuti panyika panapa pangadai pane bvunga mupopoto rokutoti hapana munhu waigona kuita chinhu?
Asi chinozvitsanangura sei izvi nai mufundisi Simango?
Chiri kunyengera vana vavanhu nhasi uno madhimoni chaiwo chaiwo. Hazvina mhosva anotaura chinhu chakanaka, anotaura chakanaka kuitira kuti iwewe ubatwe nacho ugofunga kutoti uyu ndimwari kana kuti ndiani. Nyange asiri mwari but iwe unochizofunga kuti ndimwari nokuti chinhu chakanaka chataurwa. Ngatingwarirei nokuti Bhaibheri rinoti kunyange naSatani anogona kuzvishandura kuzviita mutumwa wechiedza. Saka izvozvozvo vanhu vazhinji ngavazvizive, vanhu vakafa vanoenda kunzvimbo yavakafa, havadzoki kuvapenyu. Chinonetsa nokutambudza vana vavanhu ndiwo madhimoni anonyepera kuti ndini sekuru vako, ndini mbuya vako, ndibikire doro, ndigokugadzirira musha wako.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudhiyo enyu kana mibvunzo yenyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande nechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu kachinoshandisa muchirongwa chino. Chikwata cheFC Platinum chasimudza mukombe wePremier Soccer League nhasi kunyange chaita mangange 2-2 neCapes United. Kuti tinzwe zvizere, tabata murairidzi wechikwata cheGreen Fuel akamborairidzawo FC Platinum Lloyd Samaita Mutasa.
Ndinoda kudavira kuti tirikuona consistency iriitwa nevakomana veplatinum, consistency ground, consistency in terms yekurongeka kwavakaita as an institution. Ndofunga kune maadministrators akaita sana Viri Mai, kune vanhu vakaita sana Joseph Musisa vagara kwenguva yakati kupiwa FC Platinum, zvekuti isusu takatosvika variko ma2014 ikoko ma2015 16 nomini achisvika achitora vachiriko nanhasi. Saka kune consistency in terms of people leading the team and then consistency in terms of the coaches.
Ko kuvatambi
mapiya zvakaita sana Blessing Moyo and Kambani variko vana votamisona ma2014 2013 2014 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2 as an institution, I think Yavapa is an advantage over most of the teams that are in the league. Like, Kotaraki, change I'm not personal, you and Kotaraki change my players, quite a number of players moving from their respective teams. But even the code, majority of the team, it is still one quite a number of players are regulated and accounting.
Ko kare vanhu vaimboti pamwe inyaya yemari asi takaona chikwata cheDynamos neHighlanders vachipiwa mari neSakunda asi vachitadza kusimudza mukombe izvi zvinonetsa kuzvikwata zvakadai zvakaita sana Dynamos neHighlanders.
Ya ndinoda kudaura kuti nhau dzana mari ndichakatambotaura nhau dzeconsistence mari inogona kuuya nhasi. Mari kana yauya nhasi inogona kuisa matiri yavako iri apa, but pane nhauya yatinoti kudzidza. Kana vana vachidzidza, vana vanotora nzira dzakasiyana kudzidza, panogona kuita kuti mari yauya nhasi Ndeni wano wati sikita kutiti Bati watatu uchika Kinuti kwenye wa itapu wanwano Kwa kutiza kutiti Marino kwa kutiti Wanweji kwa kutiti mangwana Chezo raki kwa kutiti Haa nista diliti ya hatu mangwana Shimishine kwa kutiti Shimishine kwa kutiti Shimishine kwa kutiti Kutiti kutiti
Lloyd Mutasa achitaura ari panare muHarare tasvika kumagumo echirongwa chedu ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isindebele.